Kwasara mazuwa matanhatu chete kuti sarudzo iitwe vari kukwikwidzana vave kuita sevanhu vari kuchuchisa nyaya mudare.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Mungati muri parinani here zvichienzaniswa nemakore mana adarika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura mashoko aya kuMadison Square Garden kuNew York vachitaura nezvenyaya yevanopinda munyika vasina magwaro uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Kamala Harris has shattered our middle class after years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign.
Kamala Harris auraya mushandi. Vapedza makore akawanda vachivaka dzimwe nyika, vachirwira kudzivirira dzimwe nyika. Iko zvino, tichange tokwanisa kuvaka nyika yedu, kuvhara mabhodha edu, uye kuchengetedza zvizvarwa zvenyika yedu. Iyi ndiyo inonzi America kutanga.
Nhandare yeMadison Square Garden inopinda vanhu zviuru makumi maviri yainge yakazara uye vamwe vanhu vakatorarapo kuitira kuti vakwanise kupinda. Achitaura nenhepfenyuro yeWABC, Virginia Avery akati,
"It'd be kind of cool to have a role model, but honestly I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs."
Mumwe akataura pamusangano wavaTrump uyu ndiNazim Karim.
"He's outspoken, he's unscripted, and he resonates with me."
Muzvare Caro Vasquez vakange vari pamusangano uyu vanotiwo,
"I really see that Trump is going to take us to the next level."
Ndinoona vaTrump vachitiendesa pachidanho chepamusoro-soro.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakasarudza kuenda paEllipse muWashington DC pedyo nemuzinda weWhite House, imba ichagara anenge akunda pakati pavo navaTrump svondo rinouya.
"It is time for a new generation of leadership in America."
Yare nguva yeutungamiri hutsva huchiri kutemwa dzinobva ropa muAmerica.
Amai Harris vakapa muono wavo neramangwana reAmerica vachiratidza musiyano wavo navaTrump.
"It is time to turn the page on the drama and the conflict."
Yave nguva yekuti titange zvitsva, tisiyane nezvekunetsa. Ndichadzika mutemo wokumisa vemabhizimusi kungowedzera mitengo zvisina kufanira. Ndichadzikisa mutengo wemishonga wechirwere cheshuga nekuderedzawo mari inobhadharwa nevanhu kana vachida kurapwa.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri pamusangano uyu. Mumwe ainge ari pamusangano uyu ndiAngela Coleman.
"The first woman president, I would love to see that in my lifespan."
David Damatia anga ari pamusangano waAmai Harris anotiwo,
"I am a gay man and me personally I like to keep my rights."
Ndiri ngochani yechirume asi ini pachezvangu ndoda kuchengetedza kodzero dzangu.
Mumwe mutsigiri waAmai Harris ndiAlicia Rau akanga ariwo pamusangano uyu.
"She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency."
Anoremekedza kodzero dzemadzimai dzekuti vakwanise kubvisa pamuviri, kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndinofunga akasarudzwa inini achaona kuti madzimai haazorambidzwe kubvisa nhumbu muAmerica.
Pachitariswa kuti sarudzo idzi mangange chaiwo pari zvino, zvinogona kunetsa kuti zvizivikanwe kuti ndiani anenge akunda nemusi wechipiri manheru. Mune mamwe matunhu, vamwe vanhu vatotanga kuenda kumatare panyaya yekuti mavhoti achaverengwa sei uye kuti ndiani ane kodzero yekuvhota. Nyaya iyi yatumirwa naCarol Pressut weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Zimbabwe Service, Washington DC.